Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 14/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Paitika accident mota mbiri yanga ina muzvari imbai changiraijava nevamwe maparty officials masenior party officials 3 angari mumota imomo, saka vanga vari 4. Yaita head-on collision neimwe mota yanga ichibva kuHarare.
Nhengo inomirira Glenview South muparamende, amai vimbai changiraijava vaita tsaona nemotikari.
Saka hatisi kuenda kunotaura nanyaya yekuti todawo kutonga nyika, izvo zvinodhisaidwa muelection. Saka ndozvitakatotaura nhasi. Asi tinoziva kuti kune vamwe vasirimo vanoti aiwa zvinofanira kutaurirwana nezvekuti ndiani anotonga nyika, ivavo vachaitawo dialogue yavo.
Hurukuro dzemamwe mapato ezvematongerwo enyika dzinonzi dzichanyatsotanga nemusi wechishanu svondo rino. Tichanzwa zvekutaurwa nemi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yeparamende inomirira Glenview South, amai vimbai tsvangiraijava vakaita tsaona nezuro manheru kukwekwe vachibva kumusangano webato ravo reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Amai tsvangiraijava vaendeswa kuchipatara kuHarare. Mutauriri weMDC inotungamirwa navaChamisa vaJacob Mafume vati bato ravo raraskirwa nenhengo mbiri. Tabata vaMafume kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Madetails acho asati abuda zvavo akawanda, asi paitika accident mota mbiri yanga ina muzvari imbai changiraijava nevamwe maparty officials masenior party officials 3 angari mumota imomo, saka vanga vari 4. Yaita head-on collision neimwe mota yanga ichibva kuHarare. Pane vakuvara vaendeswa kuchipatara kuKwekwe General Hospital. Honorable imbai changirai java vaendeswa kuHarare kuhospitari dzemuHarare kuti vaonekwe kuti vakasvakamira sei. Tichange tichizozivisiwa nhasi makuseni kuti maspecialist nevamwe vanovatarisa kuti zvakamira sei, asi tarasikirwa ne2 masenior officials. Mazita avo achazotaurwa kana hama dzavo next of kin dzataurirwa. Asi ndo mafambiro azvaita.
Sekuziva kwenyu imimi, amai tsvangiraijava vakadini?
Vauyiswa kuhospitari. Sakuziva kuti zvakamira sei. Tine kuti kunamata netariro yekuti vachange vachiporwa vachirapwa muzita rashe. Zvese tinozviisa mumaoko avo Musiki. Asi tinotenda nekuva netarisiro kuti zvavasveka kuno kuHarare kune maspecialist nevamwe vakadaro kuKwekwe General Hospital, uko kwakusina kana dokta, kusina mishonga, kusina zvizhinji zvinodiwa kuti vanhu vange vachiberekerekana, kunenge kuri kungotarisana. Saka asi tinotenda nebasa ranga richiitwa nevanga varipo, nemapurisa, nemanesi, nevamwe vese vanga varipo vanga vachimanyamanya, asi maresources nemaequipment ndo ananetsa.
Avo vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti hurukuro dzemamwe mapato ezvematongerwo enyika dzichanyatsotanga nemusi wechishanu svondo rino, asi paine urongwa hwekuti pave nomutongi gava. Nhaurirano idzi dziri kukokerwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pari zvino, asi bato guru rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rakaramba kupinda munhaurirano idzi richiti harisi kufara nemaitirwo adziri kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Maduku.
Izvezvi zvapasati patanga kutaurirwa nainonzi National Dialogue yacho haisati yatanga kutichiti taakutaura nyaya idzi neidzi. Tese apa tanga tichitaurana kuti tinozotaurirana sei, iyaye tingati tichashandisa nzira dzipi kuzotaurirana. Saka ndozvatakataurirana izvozvo zvakawirirwana kuti tichazodai. Sekutanga takati aiwa ngaiite taurirano yemapolitical parties anenge ari mukati aya ndeaya akaita zvepresidential election. Kana party yakapinda mupresidential election ndo yatinoti ndo political party iri kuya uku. And then pechipiri tinenge tichitaurirana nyaya dzezviri kunetsa munyika, kuti ichi economy yakamira sei, mabasa ari kufamba sei, maprize ari kukwira, masanction nezvinhu zvakadaro. Tinenge tichitaurirana zvinhu zvakadaro. Takati isusu tinenge tisingasviki panyaya yekuti sekuti isusu takapinda muelection hatina kuwina election, tingori maopposition party. Saka hatisi kuenda kunotaurirana nyaya yekuti todawo kutonga nyika, izvozvo zvinodecidwa muelection. Saka ndozvo takati totaurira nazvo. Asi tinoziva kuti kune vamwe vasirimo vanoti aiwa zvinofanira kutaurirwana nezvekuti ndiani anotonga nyika. Ivavo vachaitawo dialogue yavo yavanotaura izvozvo zvokuti toda kuti ndiani achona nyika. Asi iyi yatiri kutaurira nayo isusu ndeyekuti tiite pfungwa dzedu kuti zvinhu zvifambe, kuti fiwa rinotaura kuti inoramba ichingosaikwa iyi ingaita sei kuti irambe iripo ichitengwa zvakanaka. Hazvitauri kuti munhu ane pfungwa inoshanda ipapo ndeuye akawina election. Munhu asina kuwina election anokwanisa kunge atori nepfungwa dzinopinda kushanda kudarika ari muelection. Ndo yatiri kuti national dialogue iyoyo.
Asi mungati zvamuri kutaurawo kumazana muri kupawo hurumende zviri kutambirwawo here?
Sekutaura kwandaita, mazano ezviri kutongwa kuti chakati nechakati haasati apiwa iwavo. Ndo anozoitwa tatanga musi wa17 tinochiananza kuti haakutanga 17 May. Saka kubva ipapo ndo pandingazokwanisa kupindura mubvunzo wekuti pfungwa dzatiri kutaura dzezvekufamba kwenyika dziri kuita here. Asi mazano ezvekuti tingafamba sei mudialogue esi akatambirika bvunzo zvatiri kunotanga nazvo zvakawirirana zvandataura pakutanga izvozvezvo, kuti wese bato rakapinda mupresidential election rinobvumirwa kuti rirekota zvakatotenderwana chaizvozvo. Saka kutotambirika kwepfungwa iyoyo tichataura kuti paite mukana wekuti paite chairperson asiri ZANU-PF asiri government totsvagawo imwe bato rezveconstitution. Ndobva tati ava venational peace and reconciliation commission nevegender commission ndovanenge vachizotungamira na zvakatenderwa naizvozvo and so on. So dzekuiti tiri kunhaurirano dzekuti totaurirana sei izvozvo zvi zvakawirirana.
Saka panopera musi wa17 sekutaura kwamuri kuita ndo panenge paakubuda zvinobatika.
Kubva musi wa17 May kuenda ndo panenge paakubuda zvinobatika kuti koimini makazotaurirana chii nenyaya yekuti mapurize ari kuramba achikwira. Vanhu vanozobvunza tinenge takataura kuti takapa pfungwa yekuti neyekuti haina kutambirwa. Zvinenge zvitori public kuti pamakaita meeting paya paya makati chii nemapurize, toti takati zvakati nezvakati. Ko makati chii necorruption, takati zvakati nezvakati. Zvakatambirwa tinenge ichotaura kuti tiise mapato anopikisa tiri kuziva kuti nhingi nanhingi vari kuita corruption yakati nekakati kwakati kuyapo takusikwira kuri kudai pano kwakwa rodha pane uyo ari kuita zveuhori. Tinenge ichitaura imamo toti kuna ana president aya kana vangavasungwe kana kuti ngavabudiswe muhurumende. Zvinenge zvichiitwa zviri pachena.
Mutungamiriri webato reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi rinoti rinotambira nemufaro chirongwa chokubatsira varairidzi pamwe nevana vechikoro kuti vatambire dambudziko kana kuti counseling ravakawana muna kurume apo zvikoro zvakawanda zvakavhiringwa nedutu mupengo cyclone idai kuchimanimani nechipinge izvo zvakasiyana nechikoro pamwe nevarairidzi vakawanda vafa. Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti urongwa hwecounseling ndihwo hwavagara vachikurudzirawo sesangano, uye vanoimba kuti huchabatsira varairidzi pamwe nevana vakawanda kutambira kushaya kwakaita vamwe vavo uye kupodza mavanga avakasara nawo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi ndechekuti ndozvatanga tagara tichingotaura kuti vana havagoni kuti vangoprosida kunoenda kuzvikoro pasina kuitwa proper care kuti pfungwa dzavo dzigadzikane, vave nekunzwisisa kuti zvakaitika izvinhu zvinogona kungowanika munhu wese wese nevarairidzi zvakare. Ichi chirongwa chandiri kuziva kuti hongu chiri kuenderera mberi ende chiri kuitika. Pagiraundi nehati chaenda tava nevarairidzi vaine vatatu variko kukonfirma kuti hongu vanhu vakauya, asi panenge paingori nemisarinidzwa mishoma shoma inenge ichida kugadziriswa nezvayo. Asi chokwadi ndechekuti purogiramu yekuita council vana nevarairidzi ipurogiramu iripo, asi pane mamwe manidzi evamwe vana kuti vanhu vane mainjari. Pane maticha andakambotaura nezvavo vakaita savamutetwa vakatokuvara musoro vakatsemuka musoro, poitawo vamwe vakaita savana ticha Kazeze vandinodavira kuti ivo pache zvavo vari kuda proper medical attention. Kureva izvo kuti chikumbiro chavo chikumwedza kuberi kuhurumende kuti kana hurumende ine maconditions nemafacilities gavakwanise kutwa maexemptions kuti vanhu ivava vakwanise kuwana proper medical care.
Asi imiwo semasangano evarairidzi muri kushandawo pamwe chete here nehurumende muchirongwa icho chekubatsira varairidzi nevadzidzi
kuti hurumende igozokwanisa kumhanya kumuka mugudzururu mainga iri? Inoiziyo yatanga tichiita ndochekutanga. Chesiri ndechekuti ndinofara zvikuru kuti minista wamabhima pamwe chete napermanent secretary wavo vanhu vanoti apo neapo vanobvotaurawo nesu vachiti apa todii apa todii, ene zvatori muprocesi yekuti zvatakaunganidza zviya tozviendesa pamwe chete sei. Kureva izvo kuti tiri kutenda pamwe chete. Ndinozivai nekuti zimta ikupindawo mundima mangwana indodaviro kuti svondo riri kupinda tikupindairo ndichasvikawo zvakarekewo nezvatakaunganidza tichinangana zvakanyanya nevabereki tichinangana nevarairidzi nevana vavo kureva kuti trago yematrade union iripo iri real tikushanda nehurumende kuti tikwanise kubatsira varairidzi nevana vanova vakapinzwa vakasanga njodzi yecyclone Idai.
Takanzwawo mamwe masangano evarairidzi ari kuzivisa kuti angangopinda mukuramwa mabasa mukati memazuva 14. Sangano renyu rakamirawo papi panyaya yekuramwa mabasa?
Chikuru ndechekuti hatida mubasa tisati tagadzirisa hondo. Toda kuti tiite zvinhu zvokuti mangwana hapana anocheuka oti hamuna kuita chakati nechakati. Ndofunga vari kunzvera vari kuona nyaya iripo tanyora tsamba dzaanhatu. Takanyora tsamba svondo rapera kuna minista nelabor tikanyora nechipiri kupublic service commission vakatipindura vachitiudza zvinhu zvairatidza kuti naivo vati havasi kuziva zvavari kutaura. Tikanyokodzokorora zvakati tikavanyorera tikati zvititai mutemo wenyu wamunoshandisa. Chikuru ndechekuti tiri kutoramba tichingovayeuchidza kuti tisati tanga paida zvekuti takutora dhigiri rekuti kuenda kuslai toda kutanga taita satisfy the necessary legal framework kuti tisazowanikwa tichipuhwa mhosva yekunzi takatimbidzominya kutsirina kuchata. Sakana vachinge vazvitiratidza kuti havanei nesu tichamboitawo zvinoita kuti pamwe vati tinongodzokorora sirago yedu yemakore ese tinosvika pakurama mabasa manje manje kana varamba kuteerera zvisemo zvedu.
Avo vanga vari munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti ZANU-PF yakumbira rubatsiro kubva kuChina ichitya kuratidzira kungangoitwa nevanhu pamusoro pemamiriro akaita nyaya dzezveupfumi. MuDaily News mekare mune nyaya pamusoro peZimbabwe Electricity Supply Authority iyo yave kushandisa matare edzimhosva kuti makurukota ehurumende neavo vaimbove makurukota muhurumende yapfuura vabhadhare mamiriyoni nemamiriyoni emadhora yemagetsi avakashandisa. MuNewsday mune nyaya inoti mudzimai wevaimbove mutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vane nyaya kumatare edzimhosva yokurova musikana webasa Shupika Chirodza neshangu nezvibhakera mushure mukwinge apiwa mari navamugabe sechipo chemuchato wake. MuNewsday makare sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International riri kukurudzira nhengo dzeparamende kuti dziongorore kuti sei Broadcasting Authority of Zimbabwe isina kumbopa mapepa ebasa kana kuti marazensi kune penyuro dzevanhu mumakore makumi maviri kubva zvadzikwa bazi iri. Yasvika manje nguva yenyu, chikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Maswera sei paStudio 7, munofara here? Isu tiriko zvedu muJoburg. Chandinongoda kungobvunzawo zvangu kuZimbabwe uku. Panyaya yawachamisa na Tokozani Kupe. Ndongoda kuziva kuti Tokozani Kupe zvaari ndiye leader weMDCT. Ari iye zvekare anotaura kuti anotungamirira MDCT yakasiyiwa navatsvangirai. Chaari kuswerera kushupika nekutora nyaya dzabva kudare nekuti ngatidzokei kuna 2014 tidi. Adi kungoenda mberi nekungotonga MDCT ari president. Anozotaura nhasi kuti koti yati ndiye mukuru weMDC. Akambenge asiri here? MDCT ndiye tinoziziva tese kuti president weMDCT nditokozani kube. Then president weMDC Alliance ndi Mr. Nelson Chamisa. Saka izvi zvakuchiswera kuda kutitemesa musoro nekuda kupinda pinda muMDC Alliance. Ko MDCT haachaide here? Tokumbira kuti wasade kutikonzeresawo mirinyonga vana veZimbabwe tanetseka. Ende ngaasade kupinda muwana weZimbabwe nekuti vakamuramba pachena ariye mutungamiri weMDCT. Saka kana hake akada kuzviti iye chaari kuda kuda kuti here aende kunopamusoro kwaachamisa atonge vanhu vasina kumuvhotera. Vanhu vakamuramba pachena ndoo vanhu vari kuda kutonga. Zvimwe zvacho munhu unofanira kungonyarawo, so ngonyarawo wega.
Maakadheni veStudio 7, vashamarari vedu vanotipa nyuzi nhau dzinotibetsera dzekunyika yekwedu yechizvarirwa. Ini ndinoitwa Carlos Piri, ndiri munyika yeSouth Africa, Good Strait, under Limpopo. Ini mubvunzo wangu uri pakuti, ko iwo makoti edu ari muZimbabwe, majaji acho, vanotanga here vaenda kunopiwa maanswers ekutaura against MDC Alliance kuState House? Nokuti takazviona kunyangwe after my elections valuku malava vakamuka vachipa decision yavo vachitodefenda zvaioneka pamberi pevanhu. Nhasiwo jaji wosvondora pfuura mukadzi uyu anotaura kuti vachamisa havasi mutungamiriri weMDC. Ko kana vasiri mutungamiriri weMDC Alliance, pavakaenda kunovhota Tokozani Kupe ane pati yake vachamisa vane yavo, nhasi chii chaipa kunzi vanzi vachamisa havasi president weMDC Alliance? Makoti edu emuZimbabwe vari kukanganiswa neZANU-PF, vakakanganiswa neZANU-PF. Hatina jaji ari kweserere muZimbabwe maonera andaita ini. Vanonzwisa shungu, vanonzwisa hasha. Tinoshaya kuti munozvishoresa majaji eZimbabwe nenyaya yenyu yekuti munotaura zvinhu zvamunotaura zvinhu zvamakadzidza mupirwa answer neZANU-PF. Vachamisa ndiye mutungamiriri weMDC Alliance. Tokozani Kupe mutungamiriri weMDCT. Ndo zvatakaona, ndo zvatoziva, ndo zvatichanamba tichiziva. Uyo anenzi Madhuku uyo hana direction. otoshaya kuziva kuti kumuZimbabwe macho tinoenda kupi. Dai Mwari vakapindira zvakaoma zvakaomarara. Ndingatifare chose makandibuditsa audio yangu iyi. Tiri kurwadziwa kuno kunyika yatiri, asi vacho vari kutitungamirira kuZimbabwe. They are more than a worse kutirwadzisa.
Mamuka se, mamuka se, vashamarari vestudio 7, makadini mose. Ndiro ngotaura zvangu maerana na Love More Maduku. Zvingaita kuti Love More Maduku ndi president weimwe party. Wobva aenda koita lawyer kune imwe party. Munoona apa ngati paonese sei apa. Vedu vana veZimbabwe ngatirambe takashinga pa MDC Alliance ya president Nelson Chamisa. Ndiyo party yamandorokwati, party isingatengwi sezvakaita Vice President va Morgan Komich vakaramba kutengwa pa president pao pa results ema votes. Ndinoti verengaiyo vataura ibuditsaiwo studio na mamasoko angu pa studio 7 vanhu vanzwewo kuti zvinoita wero kuti president wemwe party uende koita lawyer kune imwe party. Zvakakufanana kuti president ivavo party yavo vari kutoishora vachitokurudzira imwe party.
Amukasei vashamari vestudio 7. Aiwa, da kutendai ndau dzamunotipa. Totenda. Da kutaura kuti tokuzani kubva ku apinda nechigwere chipi ku. Kaenda nofira kuro. Kara kuenda ku state house ikoko. Kunopisa zvinaurano dzavo zvavanga vachiitanana na ichi chishonzani ichi. Ichi chwa niko chimdara ichi. Maduku ngavaende ikoko kuti kuda kuzoritamisira nguva yedu. Isu toenderera mberi necongress yedu indatisi kuzomira. Chingofamba tovamisa nekoti yavo izvo tovamisa. Da kuti jaire, da kuti ita vanhu vavo izvozvo. Tatambura munyika kubva rini chingotambo. Da kuti kanganisira musango wedu. Izvo tava padhuze nekusvika kuKenya, da kuti kanganisire. Manje hapana zvavanoita. Tongoti vachamisa, rambai matsika igeroro. Saise ruvhesi, musaise handbrake. Tsika muchienda mberi. Ndatenda.
Ava vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Umwe wevatereri vedu Tanaka Siwawa ari kuti itaiwo zvimameseji nekuti aite mapfupi uyezve kuti mutaurise. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vekuSweden nemuvhuro vakazivisa kuti vave kumutsa zvekare nyaya yomukuru weWikileaks Julian Assange yekuti akabata umwe mukadzi chibharo. Assange ari kudiwawo kuAmerica, uko anopamirwa mhosva yokupinda mumakombiyuta ehurumende asina mvumo, akabudisa nyaya dzehurumende dzakange dzisingafanirwi kubudiswa pachena. Vachuchusi muSudan vapomera vaimbove mutungamiriri wenyika vaOmar al-Bashir mhosva yekuva nechekuita mukuurawa kwevanhu vakange vachiratidzira. Gwaro rabudiswa nemuchuchusi mukuru weSudan rinoti hurumende iri kupomera vaBashir nevamwe mhosva yokuuraya vanhu vakange vachiratidzira vasingade hurumende. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenter for Disease Control razibisa kuti chirwere chegwirikwiti chiri kuramba chichiwanda zvinotyisa muAmerica. Center for Disease Control inoti kusvika mazuva matatu apfuura, vanhu vanoita mazana masere nemakumi matatu nevapfumbamwe vakange vawanikwa vaine chirwere ichi. Dr. Frank Guni, vanoshanda muWashington DC, vaudza Studio 7 kuti mukuedza kumisa chirwere ichi, matunhu akaita seNew York ave kutanga kusunga vabereki vasingabayisi vana vavo nhomba. Tabata Dr. Guni kuti tunze pasvika nyaya iyi.
Chirwere chegwirikwiti kana kuti muchirungu measles chadzoka zvakare gore rino chawo yachine mutinhimira wakakura chaizvo. Tingagoti kutanga gore rakapfuura kwaita outbreak yakurisisa zvekuti zvaakutyisa nyika ino yeAmerica. Ndingada kuti vanhu vazive kuti chirwere ichi muno muAmerica chakanzi chapera zvachose mugore ra2000. Asi zvatiri kuona mugore rapfuura tichipinda mugore rino zvanyanyisa zvekuti chatekeshera mumastates akawanda anotopfuura kuma24 muno muAmerica.
Chakadzoka sei chirwere ichi mushure mukumbonzi chapedzwa muno muAmerica?
Madzokere achakaita muno muAmerica, ongororo yedu iri kutirakidza kuti vazvizvarwa zvemuno muAmerica vanobuda kunze vachinoshanya kana vanenge vachiendawo vangava vanoshandira kunze, pavanodzoka munomu vanodzoka vakatakura chirwere ichi. Chirwere chinoonetsa kuona nekuti unogona kunge uinacho kwemazuva anogona kuita mana usati watanga kubuda mapundu aya atinoziva egwirikwiti. Asi nguva iyoyo unenge uchitoparadzira. MaAmericans vanobatwa zvikuru zvakanyanya nechirwere ichi nekuti vazhinji vana vakazvarwa after gore ra2000 vazhinji vacho havasi kupiwa nhomba kana kuti yatinoti vaccination yekuti vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Sezvo chirwere changa chinzi chapera muno muAmerica, vazhinji vanga vasingachatore nhomba iyi. Kwoitawo muno muAmerica mune makuhwaro ari kuramba achitenderera manyepo ekuti mukatora nhomba yechirwere ichochi chiri kukonzera zvimwe zvirwere zvinobata pfungwa, zvinozoita kuti vana vasaite vanhu vasina kuzungaira ari manyepo zvavo. Saka zvaakuita kuti vabereki vazhinji vangoregedza kubayisa vana vavo nhomba.
Tiri kuona kuti pavhiki nepavhiki chiri kuramba chichiwedzera. Chii chiri kuita kuti chiwedzere kudai?
Chiri kuita kuti chirwere chiwedzere ndechokuti vakatakura utachiona hwechirwere ichi zvandambotaure zvive kuti havasi kunyatsokuzikana kuti vangani uye vari kupi. Saka mukutenderera kwavanenge vachiita, vangava vanofamba nedzindege, vangava vanofamba vari mumabhazi, vangava vanoenda hunga musika yekutengeserana aya atinoti mamoz, kana murwuna akatakura utachiona hwechirwere ichi akapinda imomo anogona kusiya aparadzira pese paafamba vanhu vachibatira vachingofamba vasingazvizive. Even asisimo munhu uya asisipo utachiona unogona kusara huripo kwemaawa anogona kuita maviri.
Pari zvino chii chiri kuitwa kurwisa chirwere ichi uyezve kuchipedza?
Zviri kuitwa nebazi redu rehurumende reutano tichitora boka reCDC kana kwedu kuNational Institutes of Health. Zviri kuitwa ndezvekuti tiri kutarisa kuti vanhu vanenge vafamba tinenge vanenge vabatwa mumastates kunyaya yezvinezvi kune mbiri yakanyanyasondora pfuura iri kuNew York. Saka vanhu vese vabatwa ivavo vanhu vaonekwa kuti vane chirwere takuita inonzi contact tracing yekutarisa kuti vasati varwara vakambofamba kupi nekupi. Kana wakaenda kumusika tichida kutsvaga kuti wakasangana nevanhu kupi. Kana wakabva nendege tinotarisa ndege iyoyo kuti vanhu vanga vari mundege imomo vakabva kupi vachienda kupi, vazosvika kwavaienda vakafamba vachienda kupi, kuti vabate tivazivise kuti munogona kunge makatakurira makatapura utachiona hwechirwere ichi.
Dr. Frank Guni vanoshanda muWashington DC vachitaura neStudio 7. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC nchiti mosvera zvakanaka.
Soku isika.